Matano atiri kutora ndekuti tisaendesa petition kusadiki. Tichazokupa edu African Union. Nechidangwa chekuti vamunangagwa vagonuti vagadzwe kuita sachigaro vesadaki. Ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzina kufamba zvakanaka. Saka tiri kuti sadaki inofanira kumbosvetuka vamunangagwa itsvage umwe mutungamiri anga asanoita cheya nyaya yavamunangagwa ichiongororwa. Ndava sadaki inofanira kuzotora decision panyaya yekuti maelections eZimbabwe haana kufamba zvakanaka. Hazvigoni kuti zviitwe izvi munangagwa ari chairman ari mutongi gava achizvitonga.
Imi sebato mune masimba here ekuti mungamisa urongwa hwekuti vamunangagwa vasagadzwa usachigaro?
Isu sebato togona kunge tisina masimba ekumisa urongwa ihwohwo, asi tine mvumo yekuapprocha sadaki tichionesa kuti honaika murume uyo haangagadzwi kuita chairman achizotonga nyaya yeZimbabwe ari yecheya zvakare. Saka tiri kuti umwe mutungamiri pavatungamiri 15 varipo vesadaki anogona kusanogara kusvika nyaya yeZimbabwe yaongororwa yapera. Kana kuri kuti kubudikidzwe kuti vari kuitwa sarudzo itsva kuZimbabwe dzoitwa, anenge azobuda ari mutungamiri ipapo ndiye anozogona kugara ari sachigaro weSadiki.
Iro sangano reSadiki munoona richitambira here kurudziro yenyu kana chikumbiro chenyu chekuti vasagadza vamunangagwa izvi?
Sangano reSadiki rinofanira kutambira petition yedu. Ndava zviri pamutemo kuti vanhu vakwanise kuapprocha Sadiki kana vane kugunun'una kwavainako, vari kutsutsuma kwavainako. Zvinova ndo zvataita, tatora matanho ekuapprocha Sadiki tichishandisa kodzero dzedu dzekudaro. Uyezve Sadiki ine mitemo inoratidza kuti yakanaka zvachose, zvekuti katedzera zvakanaka zvinobuda zvakanaka. Haugoni kuti iwewe uti uri mutongi gava uko ndouri kutongwa, hakuna zvakadaro. Saka vamunangagwa vagoroti vanogara sachigaro veSadiki iyo ichizoongorora nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe dzisina kufamba zvakanaka.
Takaonawo mapurisa achiburitsa magwaro ekuti imi vamukwananzi nevamwe vaviri muri kutsvagwa pakatoiswa mari inoita chiuru chemadhora kune vanenge vanongedza kwamuri. Mune urongwa here hwekuenda kunozvipira kumapurisa?
Kumapurisa takaenda kare, tikaenda kumadzitare edzimhosva tikakliwa nhau dzese dzataipomerwa dzemanyepo. Iye zvino takatumira magweta edu akataura kuti hakuna masamanisa ariko anechekuita neni manyepo emapurisa anenge achingonyora mapepa achida kuti ndinyarare panyaya yechokwadi yandiri kutaura yekuti vaNelson Chamisa vakakunda vamunangagwa musarudzo dzakapfuura.